Vashtaura kumba kwemushaka vukumebrain muno muHarare nhasi. Amai Mugabe vati murume wavo akasimba senjanji, kunyange hazvo vaMugabe vachinzi vanorwara.
We are not in control of our destiny. We are not. Mwari ndiye anoziva kuti ini uyu munhu achararama kusvika nguva yakati, uyu haamboni kana zuva rimwe chete, uyu achagara makore mangani. Tinogara nazo njanji vana Mugabe, njanji. Nanhasi nemakumbo mairi vari kungofamba. Ndo zvakada Mwari for his life. Asi Mwari sekutaura kwandaita kuti this world is God's garden. Anomuka Mwari nenguva yaada kana midnight achitema maruva. Saka nguva ino iyoyo musi we Friday manheru, Mwari akaona zvakakodzera nenguva iyoyo, ndakanzwa 10 o'clock kuti it's time now to pluck out the flower rinonzi Chings Chingaira.
Mashoko aya anoyawo panguva iyo vaMugabe vachigara vakaenda kuSingapore kunorapwa. Pamusoro pemufi, amai Mugabe vati Chingaira, uyo aizivikanwa nezita rekuti Chings, akafa ari munhu asina chinoshamisira muupenyu, vachiti nziyo dzake dzaibiwa dzichitsikiswa zvisiri pamutemo kana kuti piracy. Chings akazotengerwa imba nesangano rinoona nezvevaimbi reZimbabwe Music Awards kana kuti Zima, iyo yakatambidzwa mushakabvu mwedzi mishoma yadarika ari panhovo yerufu.
It is just an inborn flair yekuimba. Vamwe vanenge vasina kana kutombonodzidza zvekuimba kana kuenda kumusic school, but chinenge chiri chipo. Saka munhu anenge achiti ndipo ndicho chipo chandakapiwa, regai ndichishandise kuti ndiwane pundutso muupenyu hwangu. Avo vane nungo vasingadi kushanda, tore music iya anongobhenwa maCD panza apa, reproducing other people's works. Hazvina kumbonaka izvozvo. Inonzi piracy iyo nechirungu. Kuba unenge uri kutobira munhu. Ini ndaifunga kuti ma law enforcement agents, they must descend heavily on those people vanoita izvozvo.
Amai Mugabe vaenderera mberi vachikurudzira vari mubato ravo reZANU PF kuti vabatane senzira yekuremekedza Chings pamwe nevamwe vashakabvu vakarwa muhondo yeChimurenga. MuZANU PF mave nebvonda waponda matambiro ezvidhakwa zvichitevera kutadza kwavaMugabe kudoma munhu achatora matomu kubva kwavari kana vachinge vabva pachigaro. Amai Mugabe vatiwo dzimwe nyika dzakaita seNamibia neSouth Africa dzave mugwara rekutevedzera zvakaitwa muZimbabwe zvekutora minda, vachiti varungu pasi rose havasi kufarira kuti minda iende kuvanhu vatema.
Varungu vaiitira kuti chisidzira zvinonzi intimidation nechirungu, kuti chisidzira kuti land reform, if the land reform program in Zimbabwe is a success story, then dzimwe nyika dzinoteedzera. But now we actually say it has been a success story. Vanhu vakapiwa ifu ravo. Saka makuona kwana South Africa yakusimuka. Ndo zvavakanga vachitya. Saka vaida they wanted to beg us kuti nyararidza. Ndinofara kuti mukoma Chings varamba vachimba hondo yemunda yatokura. Vanhu vachinzwa. Kunamibia uko, president wekunamibia was here on a state visit, vakataura kuti President Mugabe, inini, you are my inspiration. You are my source of inspiration. You are my hero. Vanhu yoma vakasunungura Namibia. Inini zvanda hapo kudai sa president wenamibia. Basa rangu ndiri kuona kuti ivhu radzokera kuvanhu vekunamibia. Ndo zvaitya varungu izvozvo kuti zvaivizoita contagious. Zvaakungoendera mberi zvichingodaro. Hakuna iyu nyaya yevhi haifi yakatsikirirwa paspeak carpet. Hazvikwanisiki. Population iri kukura, demand yeland iri kukura. Tinodo kuwanawo patinorarama napo muupenyu hwedu.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi dzinoti chirongwa chehurumende chekugovera ivhu kuvatema, icho chakaitwa zvine mhirizhonga, ndicho chakakonzera kuti upfumi hwenyika huwire pasi. Asi amai Mugabe vati ivhu ndiro rakakonzera kuti veruzhinji vapakate pfuti, vachinorwisana nehurumende yevechichena yaivapo, yavanoti yaidzvinyirira vanhu vatema. Amai Mugabe vaenderera mberi vachiti zvirango zvakatemerwa vaMugabe, ivo amai Mugabe pachavo pamwe nevamwe vakuru vakuru muzanu PF zvakaiswa pamusana pekutorwa kwakanga kwaitwa mapurazi nehurumende. Asi hurumende dzekunze dzinoti zvirango izvi zvakaiswa nepamusana pekutyorwa kunonzi kwaitwa kodzero dzevanhu munyika pamwe nekubirira musarudzo. Chinks anozivikanwa nekuimba kambo kaikurudzira kutorwa kweminda yevachena nguva yejambanja mumapurazi kanonzi hondo yeminda. Pataenda pamhepo, tanga tisataziva kuti hurumende yazofunga zvipi panyaya yekuti Chinks opiwa ruremekedzo rwegamba renyika here kana kuti kwete, sezvo gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vaIgnatius Chombo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Chinks akashaya nechishanu chapfuura mushure mekurwara kwenguva refu nechirwere chegomarara. Kubva pafa Chinks, mhuri yemushakabvu yakangomirira kunzwa kuti hurumende ichatora danho ripi. Zvitevera zvikumbiro zvakasvitswa kuhurumende nebato rezanu PF vakarwa muhondo yechimurenga pamwe nesangano rezima kuti Chinks aitwe gamba renyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.